Simplex Music.
And it's you. Ndoto zisiva kuti unonyea papa, I don't know why ndichikuda. Nyangwe pa unofona unonyea papa, I don't know why ndichikuda. Zvino ndiri singanya peari rori, asi kuwako kunyea pa unokunyanya. Andizive kuti ishava herera winaro, maybe wakungo shaya nyaya. Pazuva unotaura chokwadi kamwe chete, zvimwe zvacho zvinouya zvine two edition. Dai kunyepa kwaivava waiswera uchikwenya, maybe ukonze kuona fiction. Unechitambi pane mamira ndikuzivise, akaita competition haudifitwe. Unapeza navo wangu haukunike, uri champion pakunyepa iwe. Ndoto zviziva kuti unonyea papa, I don't know why ndichikuda. Nyangwe pa unofona unonyea papa, I don't know why ndichikuda. Zvino ndiri singanya peari rori, asi kuwako kunyea pa unokunyanya. Andizive kuti ishava herera winaro, maybe wakungo shaya nyaya. Mosande mande mlai chinonzwisisa, but wewe unozonyanya kutipisa. Zvimwe zvaunonyea pa zvisi necessary, une big problem ipapo gadzirisa. Zuva rekutanga wakandinyepera zita, ndikakubvunza kuti sei kwati ndaijoka. Wakaramba kuti haugare kurokeshan, asi ndiko kwarinobuda uriri godoka. Ndoto zviziva kuti unonyea papa, I don't know why ndichikuda. Nyangwe pa unofona unonyea papa, I don't know why ndichikuda. Zvino ndiri singanya peari rori, asi kuwako kunyea pa unokunyanya. Andizive kuti ishava herera winaro, maybe wakungo shaya nyaya. Pazuva unotaura chokwadi kamwe chete, zvimwe zvacho zvinouya zvine two edition. Dai kunyepa kwaivava waiswera uchikwenya, maybe ukonze kuona fiction. Unechitambi pane mamira ndikuzivise, akaita competition haudifitwe. Unapeza navo wangu haukunike, uri champion pakunyepa iwe. Ndoto zviziva kuti unonyea papa, I don't know why ndichikuda. Nyangwe pa unofona unonyea papa, I don't know why ndichikuda. Zvino ndiri singanya peari rori, asi kuwako kunyea pa unokunyanya. Andizive kuti ishava herera winaro, maybe wakungo shaya nyaya. Ndoto zviziva kuti unonyea papa, I don't know why ndichikuda. Nyangwe pa unofona unonyea papa, I don't know why ndichikuda. Zvino ndiri singanya peari rori, asi kuwako kunyea pa unokunyanya. Andizive